Mbuya zvindisiya gumira avo vanogara muward 18 vanoti vakatyorwa ruoko nevechidiki vezanupf vanoti vachafa vachingotsigira bato remdc inotungamirirwa navamogeni tsvangirai
takarohwa tikaenda kuyogesi mavaka akatapa mavaka akazvimba takarohwa ndibhigi kubva muward 18 tarohwa ndibhigi mudiki ubatore huku dzangu nembudzi tiri mudondo vanhu ivai nyange kuunde kumusangano vanhu vatoti pamukwapa gogogo kudai tiende notitanga mukadzi wako kwatange mberi ndoteere zure handindiwo vanoti chidzira vanhu zvokuti kubva muward 18 urai nhamu nditi
sekuru chamunorwa mulambo vanotiwo havasi kudzokera panyaya yokuvhotera mdct
inini kodzero yangu yokudaio inini mu2008 ndakapondwa zvisikaiti ndikabayiwa ngemapanga ndikandotochwa kumahofisi saka inini pfungwa yangu pandiri pano nyambote zviite sei ndinovhotera mdc ndiyo yandairohwerwa handichinji kusvika ndafa
amai Nelia Moyana vanoti havachakwanisa kushandisa maoko avo nokuti akatyoka nekurohwa mugore 2008 zvokuti vava kugara vakaenda kuHarare kunorapwa
tiri kuchiridzirwa ndakarohwa 2008 asi vari kuya kuti vachindichiridzira vachichinyima mbeu ndichisati zvomboregeri kuvhotere mdc nekuti tiri kunyimwa chikafu kana tiri kuizwa tese izvi kuya kuno kukuzoya kuzorapwa maponda atakapondwa 2008
vazakariya chapungu vanotiwo vakatyorerwa kodzero yavo yekusarudza mutungamiri wavanoda asi rwendo runo hakuna zvakadaro zvinoitika
ini ndinorwadziwa nevanhu vanotyora kodzero dzedu kodzero yangu kuvhotera pendinoda to tiri kungodai kuvhiringidzwa nevanhu vezanupf saka kubva 2008 ndakarobwa zvakaitisisa ndikaenda kumahospitari nanhasi iyo zvizvi kwendiri kuno kuya kurapwa maronda andakapondwa nezanupf saka ii ndinoti ndinoramba ndakashinga ndikapote pati yendinoda ndinovhotera pendinoda
mumwe mugari wemuward 31 amai Sofia Makwenya vanoti vacharamba vakashinga nokuti vakaramba kuchishidzirwa nevanotsigira zanupf
tinobva muward 31 mubhigida east isu tinotyisidzirwa tichinzi kana unenge avhota pasipo tinouraya saka isu tinoramba takashinga pakurejesta tinonzi inda ine masabhuku makaita dungwe ndorejesta tichityisidzirwa kudero saka isu takaramba kutyisidzirwa ticharamba takashinga
vanhu vanodarika mazana maviri vakafa uye zviuru nezviuri vakarohwa zvakaipisisa mumhirizhonga yakaitika musarudzo dza 2008 asi hapana kana mutsigiri mumwe wezanupf akasungwa studio 7 haina kunzwa divi rezanupf panyaya iyi ndakamirira studio 7 kubhikita east masvingo ndini kiri mudzamiri.